Ndo pane dambudziko zvikuru kuti programu yedu yeindigenization kubva payakatanga makore matatu apfuura hapasi kubuda mazita avanhu vatingati ndoo vakabhenefita uye pamazita amakambani anonzi ndo akakomplaya uye kana vakakomplaya vakakomplaya vachipa mashezi acho kunaanani uye vakabhadhara mari ndo zvatisingazivi nokuti ndo zvatinofunga kuti zvinogona kubetsera vana vezimbabwe kuti vazive kuti programu iyi iri kufamba muzviro kwazvo here ichibetsera vana vezimbabwe kana kuti iri kubetsera vashoma vane rimwe bato ravanotsigira zvinova zvinoita kuti programu iyi ionekwe navanhu sepurogiramu yokuba youmbavha isingakwanisi kusumudzira nezveupfumi.
Asika pamutemo zvinofanira kunyoreswa kuiya inonzi company registry. Sei mazita mamwe asiri kuonekwa?
Ndo pane dambudziko rakati kurei nokuti kazhinji kacho pamwe panombonzi manegotiations aita zvafamba zvoita right asi panenge pasina mari dzinenge dzisina kubhadharwa. Saka munoziva pamutemo wedu unotiko mashares oga oga anosidhiwa kakuti anopiwa kune munhu anenge achimada ari munhu watingati wechitema anoitwa its seed for value. Saka vazhinji vacho vanongonegotiata votadza kubhadhara mari. Saka kuti kwa registrar kuzoratidza kuti pachinja shareholding yokuti uyu wazowana mashares akati nakati ndokunge mari yabuda. But mari haisi kubuda unoziva kuti munyika mune dambudziko remari saka hakuna ari kuwana mari yokutenga mashezi saka yangu wa exercise inongotaurwa mumhepo asi kuti izochinja shareholding zvinenge zviri kuramba nokuti panenge pasina kubuda dzimari dzinozoita kuti iko pamutemo munhu azonzwa vashareholder.